mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 30 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vanoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazvikanganisira vega rwendo rwavo kuUnited Nations. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende yaisa varayiridzi parumana nzombe. Tichanzwawo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumazuva gumi apfuura vatungamiriri veZimbabwe vange vachirwisana nezvinhu zvizhinji kubva pakupambwa nekuwanikwa kwaDr Peter Magombei, kuramwa mabasa kwevana chiremba, rwendo rwavamunangagwa kuUnited Nations pamwe chete nokukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti vamunangagwa vakakanganisa vega rwendo rwavo nemabatiro avakaita nyaya yaDr Magombei uye kuvimbisa mapurazi pasina mubhadharo kune avo vanoda kuisa mari mune zvemabhizimisi muZimbabwe. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti chinhu chikuru chichashoresa vamunangagwa kwemakore mazhinji ari kuuya mabatiro avakaita kufa nekuchengetwa kwevaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tinze maonero avo.
Vhiki yapera inoitika zvakawanda chaizvo kuzvinobvira panyaya yaDr Gombei vachivaabdaktiwa vachizowanikwa vachienda kuchipatara vachizonzi vari kurambidzwa kubuda kunorapwa nana mazvikokota kuSouth Africa uko pamwe nokuzonzi vazobvumidzwa kuinda ikoko uko zvinobva zvashatisa zita reZimbabwe. Zviitiko izvozvo zvingava zvechokwadi kana kuti zvisiri zvechokwadi, nokuti tine zvazvinokuvharavhara mukati. Tinozoona futi kuti vhiki rapera iri ndiwo rakaenda president wedu kuUnited Nations General Assembly uko namaminista mamwe akaenda navo vachinotaura nezvavanotaura zvisingabudisi kunetseka kuri kuita vanhu vomuZimbabwe. Asi zvakaita sana magetsi nemvura nezvikwereti necorruption zvazvibudi ikoko uko, vanenge vongotaura kungozvinatsa pamwe nokukoka vanhu vane mari kuti uyai muzorima mari dzenyu kana kuinvesta muZimbabwe. Saka kuzoita zvenyaya yekuvigwa kwaformer president Mugabe ndeimwe nyaya yazvo yakayambonzi vachavigwa kuHeroes Acre kwavari kuvakirwa imba inokosha. Ike zvino tozunza kuti vhiki yazopera vava kuzovigwa kumba kwavo. Saka zviitiko zvakawanda chaizvo zvaibata zvaibatwa nenews nevemapepanhau nevemaredhiyo vese zvichiverengwa pasi rose izvo zviitiko zvomuZimbabwe izvozvo.
Muchidimbu munofungei nokuchengetwa kwavamugabe?
Kuchengetwa kwavamugabe kunenge kuno kusiririsa mukati tichitaurisa isu hunhu hwavo, zita ravo nezvavakaita kunyika yeZimbabwe neAfrica yose, kuti munhu unozongodovigwa mavigirwa aitwa iwayo kumba kwake ipo pamboita nyaya yokumuremekedza zvikuru mutungamiriri uyu kuvakira imba inokosha kuHeroes Acre. Saka maonero andinoita ndokuti kuzovigwa kwaitwa kumushakwa kwazvimba nyange zvaa zviri zvezvido zvake zvatinombovamo achiti hatina kuzvihwa vomukama wamai takazvihwa, asi ndoona sekuti kwava kuchitokohovedza zita nouremu rwezita ravamugabe zvose nedzidza ravo. Uchavafunga kwavari ikoko ndiani? Handiti munoona munhu waidera achifungo wafa wanaka, ndokutaura kwedu pachirudzi chedu asi zvinokana ozondovigwa navanhu vashoma shoma kumusha kwake kwaita makakatanwa chiremera chake chiya chaakashandira upenyu hwose chichiri papi nyange wakakanganisawo hake pane somunhu wenyamawo pano naapo asi kuti ndiona sekuti kuigwa kwaaita kumusha kwake handizvo zvakanaka izvozvo zvino zvaitika izvi hameno muri wekwamugabe kuti chiremera chacho chakaumbwa nomunhu uyu chichazobva papi zvaandovigwa kumusha kwake kwazvino.
Kana makatarisa rwendo rwava Emmerson Mnangagwa kuUnited Nations, chii chamunoona apa? Chii chakabuda pazviri?
Chakabuda pazviri apa handinyanyi kuchiona kuti pakanyanya kubuda chinhu chikuru saipapa. Patotarisa isu kuti vakandotaura zvavakataura havo zvokuchema-chema zvamasankisheni izvi nezvokuda kuti Zimbabwe ichibatanawo nedzimwe nyika dzainga isati chabatana nazvo, asi tikatarisa vanhu vavaitaurira vacho maamusina kana vanhu vakatombowanda vaizviwa izvozvo vaida kuteerera izvozvo. Saka kunonguva hako kungouya kwendeuona hendi kungouyawo kuya kwatoti kungoita tsika kutandavara kwehuku asi pasina chihombe chinobuda mazviri, nokuti hapana nyika hombe dzataita sa dzichazviteerera hadzina kana kutombokendenga kuda kuteerera zvavaitaura zvacho izvozvo. Vakabuda maamusina kana vanhu vakawanda, asi vakataurawo zvavakataura mutsindo wazvo ina handizvionini.
Munoona sekuti kuvimbisa vanhu vanoda kuisa mari muZimbabwe kuvavimbisa mapurazi amahara hakuna zvakunobatsira?
Hakuna ndinoona zvakunobatsira iri, nokuti vanhu ivavo vanopromiswa mapurazi acho nehandi varimika, vanongova vanhu vane mari dzavo vanenge vachida kuitawo mabhizinesi kune zvimwe zvisine inourimi. Saka haungangoti munhu ndokupa zvakati iye asingagoni kuzozvishandisa asina interest nyaya dzevhu iroro. Zvekare vhu iri nderavanhu kairira taakuona kuti kunzi raakuzochinjaniswa chipuwa vane mariwo kune dzimwe nyika ndokwaakutengesa kavhuku pakambodzi kwakaitwa kare kukaendesa vanhu kuhondi. Saka haisi nzira yakanaka iyoyo yokuda kutengesa vhu kuti vanhu vane mari vachivauye. Vanhu vari muZimbabwe vamwe vacho vasina vhu racho iroro vaitoritsvakavo.
Musvondo rapera rese iri, takatarisa munyaya dzezveupfumi, chii chamunoona chakabuda chiri nani, chakaitira nani Zimbabwe?
Apa ndioni chakaitira nani kuZimbabwe. Apa ndiona hangu kuti purezidendi vairidza hwamanda vachiti nyaya dzokuchinjana kwemari takavakunda vaichinja mari vachidaike zvino yava 1:2 neus dollar 1:14-15 asi tomuka mangwana nhasi yakwirazve yasvika 1:18 ukwese uko ndio kwayava uko yakukwira kuya kwavanoti vakadi vakarwisa vakaidzasa. Saka handivoni kuti chakanaka ndechipi nipapapa, nokuti zvinhu zviri kukwira mitengo yazvo kuZimbabwe, mihoro yavanhu isingakwiri. Saka maonero andinoita ndokuti vanhu vari kunyanya kutambura zuva nezuva pasina chakanaka chatinoona. Ndiona kuti minista wefinance vakati tapa makanzuro omunyika mose mari yokudi yokuona nezvemvura, asi kutizoona mvura yacho yabuda ndio zvatakamirira, nokuti magetsi hakunaka ndio anoshandiswa kupi kumvura ikoko. Saka vangava vakaisa havo mari kumvura, asi kana kusina magetsi tinozongodzokazve pakuti hakuna mvura yacho iyoyo. Saka handivoni zvimwe zvinongotaurwa zvinotaurwa zvacho vanhu vagopemberera, asi ndiona sekuti vanhu vanoita nokupemberera vaakuda kuona kuti zvinhu zvacho zvataurwa ngazvibude vazopemberera vakuona mvura yacho yaakubuda here.
Saka kana makatarisa nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7. Zvichakadaro, vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakazochengetwa havo nemugovera kumusha kwavo kwaZvimba. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Achitaura pakuvigwa kwavamugabe nezuro kwakutama, hanzvadzi yavamugabe amai Regina Gata vakati manyepo kuti vamunangagwa vaivamanikidza kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba enyika kuHiroseka. Mashoko aya akatsinhirwa neimwe hama yavamugabe vaota Chidhakwa, avo vakatenda vamunangagwa nehurumende yavo neruyamuro rwavakapa mhuri yavamugabe mukurwara kwese kusvikira pakufa. Vachidhakwa vakapomera mhosva yekusawirirana kuti mutumbi unovigwa kupi kuhama dzemushakabvu zvikuru madzishe.
Kumagushungo zvine shoko rimwe chete. Tiri veumambo tose imwee. Tinochinjana uzvimba, tinochinjana ubeperere, tinochinjana uchidziva. yewe dutese asindo da kuti kwa muri please kana muri ya beperere ya wirwa nenamo let us leave muri ya beperere I decide what needs to be done isu totera tichisupporta muri kwa beperere
Mutungamiri webato runopikisa re National Constitutional Assembly kana kuti NCA Professor Lazmo Maduku vakati vakauya kuzoviga vamugabe sezvakataurwa nemhuri kwete zvekunyepera zvakaitwa nehurumende yavamunangagwa iyo yakanga isina mumiriri parufu
Chechipiri zvechekuti ndaida kuti nditaridzewo mhuri yavamugabe kutaiwa isi tuenderana zveshuwa nezvavanenge vataura kune vamwe vatungamiriri venyika zvezanopf kakuti kwacho nana president vanongomhanya vachiti aiwa tinoremekedza zvataurwa nemhuri But yeah, this is what I'm going to do. I'm going to have a super maker. I'm going to have a super maker. I'm going to have a super
Profesa Maduku vakati manyepo kuti kuvigirwa kumusha kwakaitwa vamugabe kunoderedza chimiro chavo vachiti zvichaita kuti munhoroondo yavo zvizivikanwe kuti vakabviswa pachigaro nechisimba vamwe vanhu vairambidzwa kupinda pamba pavamugabe zvichinzi panodiwa veukama chete mumwe wevakarambidzwa kupinda ndiamai Susan Murodza ava vakati havana kufara sezvo iri nhengo yebato rezanu PF yakasimba
hakudiwa vepaduze duze
chaiye
mufi vepaduze duze vemumba ndozvataitwa funga kwangu kunyange shamwari yako inouya parufu rufu harina kuti wepaduze munhu wese anongochema ende kubvira zvichitanga ndisu vanhu vacho tichinzi mayouth endai munojoga tichiendeswa kwese uko kwataenda unojoga tichiitwa sei tichiitwa sei asi nhasi tikurambidzwaupi
vamugabe vakavigwa pachivanze kumusha kwavo izvo zvakakonzeresa mutauro wekuti vemhuri yavo vari kutyira kuti dzimwe nhengo dzemutumbi wavo dzingabviswe nevavengi vavo izvi zvakanyanya kutaurika pakatendwa mudzimai wavo amai Grace Mugabe naamai Gata kuti vakachengetedza mutumbi wavamugabe kuti usaitwe zvechivanhu vamwe vainge vari kwazvimba pakuvigwa kwavamugabe vanosanganisira gurukota redunhu remashonaland west amai Mary Muliswa Chikoka pamwe nevakambotungamira sangano revakarwa hondo vajabulani Sibanda Ndakamirira Studio 7 kwazvimba ndine Ata Chiguriwa.
Sangano rinomiririra varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende yaisa varairidzi parumananzombe nenyaya yekuti vape vanyoresa nenzira yebiometric registration panovharwa mahofisi zuva ranhasi 30 gunyana 2019 vanotungamirira Atus vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti varairidzi havana mari uye nguva yekuti vakwanise kunonyoresa ishoma vamasaraure vati hurumende yaifanirwa kuonawo kuti vana vechikoro vari mumazuva ekunyora bvunzo
hurumende yakazivisa kuti ichazenge ichibvisa vanhu vese vanoshandira mupublic service papayroll musi wa30 gunyana kana wange wasvika kana vachinge vasati vaita biometric registration tine vashandi vazhinji vehurumende vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vari kuwanikwa vatadza kubata deadline iri vhiki rapfuura iri yanga yangori vararamhanya vanhu vachimhanya kumahofisi ekwaregistrar general vachida kuti vakwanise kubita deadline iri asi taona kwavasvika ekumahofisi ikoko kwaakusina zvikwanisiro zvekuti vakwanise kuti vakwanise kurejestwa zvaita kuti vamwe vangogara nguva refu vari kumahofisi aya vachitadza kurejestwa taonawo vamwe vachitadza kuwana mari dzemichovha dzekufamba kusvika kumahofisi ikoko zvaita kuti vatadze kubata nguva yakatagwa nehurumende tichitarisawo zvakare chekunyanyoshungurudza ndechekuti vana vari kusara muzvikoro vasina anodzidzisa tichitarisa kunyorwa kuri kuitwa mazamanishoni nemagrade 7 zviri kundokanganisa kufamba zvakanaka kwezvinhu muzvikoro vadzidzisi vachi manyira nyaya iyi
sei hurumende ichimhanya-mhanya kudai isingape varairidzi nguva yakakwana yekunyoresa
inyaya yekuti vari kuteerera zvavari kuziviswa neworld bank sezvo tiri kuziva kuti hurumende yedu yamapapets ecapital vaakungo ya bari mumodi edio liberalism wachiti zvavango udzwa izvozvo ndo zvinoita zvazvimbwa sungata zvevane mari saka tichitarisa isusu dai ma priorities edu anga ari right zvaiitwa nenzira isinga disrupt provision ne service muzvikoro kunyanya isai proposa kuti iyo hurumende yaifanira kugadzira mobile teams anotenderera achitarisa achiengage vanhu pa ground vachi update database ravo uye vachibva vaita biometric data capturing yacho zvaiita kuti vanhu vasamire kuenda kumabasa tichisingawedzere kushungurudza vanhu vagara vari kutambira mari shoma vachitotadza kuenda kumabasa
chinangwa chekunyoresa uku kwebiometric registration kunopa mutsvako wechii kuvarayiridzi
chinangwa chataziviswa ndechekuti vanoda kubvisa maghost workers zvinoba kuda kubvisana nekubvisa maghost workers ndobva vakutobvisa mareal workers ari paground nenyaya yekuti havana kuita biometric registration saka tichiti tichikurudzira kuti dai vaenda paground vanoita registration vari ipapo vachiona the real workers vari paground vovaregister pabiometric platform vobvisa the ghost workers vanogona kunge vakangopinda mupapero vasina basa ravari
pari zvino nhengo dzesangano renyu dzakadzokera kumabasa here kana kuti dzichiri pakungoramwa mabasa
nhengo dzedu hazvina kumbobvira dzaramba mabasa asi kuti dzadzisingakwanisi kuenda kumabasa nenyaya yekushaya mari saka kana munhu uchishaya mari yekuenda kubasa uri incapacitated ukatsanziridza ukaona mari unoenda kana washayawo hauende ndo patakangozivisa hurumende tichiti vamembers edu aincapacitated zvichireva kuti kuenda kwavo kubasa kwakuenderana nekuwanikwa kunenge kwaitwa mari kana yashayikwawo vanenge vasingaende musi wayawanikwawo vanenge vachingoenda
mutungamiriri weartus vaobert masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 tochimbotarisa zviri mumapepanhau anhasi mudaily news mune nyaya yokuvigwa kwava mugabe kwazvimba mudaily news mekare mune nyaya inoti vaenergy mutodi vanoti ivo havazivivo kuti kushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotikari kuchapera rini muherald mune nyaya inoti mukuru wekambani yemabhazi ezupco vaevaresto madangwa vazivisa kuti mazupco achakwidza mari inobhadharwa nevafambi kakapetwa kaviri kutangidza mangwana chipiri munewzimbabwe.com ine nyaya yomutungamiriri weMDC Vanelson Chamisa vachikwezva vanhu nemasangano akasiyana-siyana vasisafare neutongi hwavamunangagwa kuti vauye kubato ravo kuratidza kusafara uku muchikamu chino chinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti pazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo
yo pastudio 7 apa kukukwadzisai nesevateereri vestudio 7 nevanotepfenyura wacho kukwadzisai zvakanyanyisa tichikuti simbai simbai handinoda kutenda hangu masoko atahwana nareverend avo haabude pachena achitaura zvokwadi chaivo ndikuna akaitirwa zvakanaka namukadi ari kuitira munhu ari raiti kune avo akaitirwa zvinhu zvakashata anototaidza kuti hapana zvaakatoitirwa asi akawanda acho ndiwo vanhu akaitirwa zvinhu zvakashata ashoma shoma ndiwo akaitirwa zvakanaka navamugabe avo ndatenda hangu nemashoko avo haabude pachena achinyatsa kutaura chokwadi chaivo ndo zvakanaka izvozvo kutaura chokwadi chinhu chakanaka sei ndinotenda hangu nevatsigiri vemudhisi vakaratidza kubatana vakashaya vakakuwara nyadzisi zanupf ndatenda hangu chaiko mukoma hwande zviita
mangwanani akanaka mangwanani akanaka vana jonga kandimiri chandinokumbira ndechekuti zanupf chai chaiyo kagwaaiwe kutanga nokupedzisira paanga achiadresa iri kumusangano kuun unga adresa musangano musisina vanhu unoadresa chii chaanoadresa chaanotaura chii chaanoziva plus iko zvino zvinhu zvedu hazvina kumira zvakanaka munyika iko zvino vari kuti ticha wese ngao ya azo ligirika azo gadirisa chitupa kia plastiki pite di kuti mbuo wapinde mshikoro wawone wano wachuona wano doo utipa wano makwesti wekazi wana wandizi uti wakawo itasei makwesti wese kaza haru kutuwa shupa haru kuniangaza nukinti mteta wano haru kufundisira wano nguwa ninguwa wae shingu singa mbili zakanaka unanga wazi isa aneta gabe bachikaro upinde wano gona kwete isa aneta isa kudabuji kutikutira sina mnika muna kucha gariki hiko zoka na uti maharija jaya ubati wa maharija jaya uibati kana uti hilo nikirikala tijia zira alibatiki anti zuti unofungei haa ini dani yara na zesha wanweza anu wazi isa aneta wose muno umedu muno kana muri mangu muno mwaji 28 kana chikuni jaya maharisi isa aneta unogeta mwesu sina na matu wose basa ndoro kukukana wakangu fundusira wana ndi zuti wana fundusira wana wachifu wati ya sayi datenda angu.
Studio 7 Masquera say. Tokumbiro garubatsiro vanhuwe Zano PF yatiuraya mhento ita sei Zimbabwe yapara noda kweZano PF dai magonawo mapindira Zano PF yatiparadza.
Magadi zvenyu vashamarari okoko America ikoko ana blessing memberero ye 20 years noinzwa iriko asi nokurudzira vakuru vakuru vedu avo kuti vapindewo mumaruwa umo vachikurudzira vechidiki kuti vavhote nekuti ruzhinji runongotsigira asi hari rejisti kuzovhota saka pamavhoto apo tinenge tiri vadiki saka tokumbira kuti vese vatungamirira vapinde mumaruwa vachikurudzira kuti vanhu vadi vavhote ndo zvandingataurawo.
Makadiwa shamaro studio 7 wese nevanoteerera studio 7 ndinoda kutaura hangu pamusoro pevanhu vezano PF avo zvinoshamisa chaizvo president kuti vanofamba vachienda vachitaura mashoko okuti Zimbabwe kwakanaka zvinhu zvese zviri normal asi wasiya waruwa munhu anovharira munhu kuti asaende kunorapa kusouth africa vanoda kuti afiremo pamusoro pekuti vamukidnap vamuabhusa vanoda kuti afe ndozvavari matrue colors evanhu vezano PF ndozvavari chachaizvo hakuna chamunoona chinobuda pamusoro pevanhu vezano PF basa kunyepa chete kuti president anonyepa kuno vamwana achitiye zvinhu zvakanaka kuZimbabwe achitadza kutaura chokwadi nokuti anotya kuti akataura chokwadi zvinhu zvese zvaanoda zvavanoda hazvifambi vanongoda kuti masanction abviswe chete asi kugadziriswa nyika nekuita zvimwe zvinhu hawadi basa kurova vanhu chete nokuuraya vanhu ndobasa ndozvavanogona ndozvakangozara mumusoro mavo bedzi vanhu vakaita sevanhu vasinganyarwa nezano PF havana tsitsi kana nevanhu datenda.
Vana vezimbabwe tanetseka zvokuti dai zvaibvira kuti hurumende iripo yaingobviswa nemuromo sekutaura kwatiri kuita inga dai yakabviswa zvayo nokuti tanetseka kuti tishande unoshanda sa hapana chinobuda mari dzacho hadzina zvadziri kutakwanisa kuti dziite dzinobatwa kubhengi dzinobatwa kumaecocashi mapesendeji acho avari kuisa hatichakwanisi kana kuziva kuti toita sei.
Makadiko vana mukoma jonga kustudio 7 chipasamo sevateverereri vestudio 7 ini ndinoitwa Lavet ndine urombo nekutaura kwakaita mutungwa aimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vachibudisa izvo zvinoratidza kuti chiyo chakanga iri secret yehurumende yeZANU PF nguva yose nanhasi ingoripo secret iyoyo pamagamba ose akaradzikwa muhiro zeka vanhu ivavo havana kurara murugare zvinori pachena kuti nhengo dzevanhu idzi dzavanhu avanonzi magamba vakaiswa kuhiro zeka dzakabiwa ku-One Commando Barracks vachiita zvavo izvozvo zvekutsvaga simba risina kunaka reutungamiriri weZANU PF zvichireva izvo kuti ZANU PF chokwadi chikwata chemasatanist ZANU PF must fall very soon immediately ZANU PF masatanist ndatenda zvangu.
Pamusoro ivanhu vakuru vestudio 7 vana mukoma jonga tinokutendai nechirongwa chamunotipa murambe makadero. Ndinongochema nezviri kuitika kuZimbabwe uko. Zvaratidza kuti vanonzi vava munangagwa vakwata vavakwacha vavakwanisi kutungamirira vanhu vatadza anga vachimbosiyira mwana muduku Zanu piyofu ya kone wa inakana kana jambu kuto wezera kura nyika taitu kudabacha kazira inu watu wezera kuwashka pa last saka zoreza kutiza wakwani sisa chose ya wana wana chawano ziwa angawape wana wana ziwa wakaziza avo wana wana wacha misa wana kwa chero kuchikoro kuchiko nunga chero wengu utabasara kukopa.
Abo vange vari vatereri ve Studio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita ne Studio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington. The Voice of America, VOA. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Motikari makumi maviri neshanu dzinodhura dzemwanakomana wemutungamiriri weEquatorial Guinea dzakatengeswa paauction nezuro dzikaunza mari inoita makumi maviri nematatu emamiriyoni emadhora. Motikari idzi dzakatorwa nemapurisa ekuSwitzerland mushure mekunge vaongorora vakaona kuti dzakange dzatengwa nemari yakawanikwa nenzira isina kunaka. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International riri kukurudzira sangano renhabvu reFIFA kuti ribatsire vanhu vekune dzimwe nyika vanoshanda muQatar vachivaka nhandare dzenhabvu chashandiswa pamakwikwi eWorld Cup muna 2022. Amnesty International inoti vashandi ava havasi kupiwa mari dzavo dzemihoro uye vamwe vari kutodzokera kunyika dzavo vasina kupiwa mari yemihoro yemakore mazhinji. Gaiba ke Freeman achibatsirwa na Macheso. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vamwe vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazvikanganisira vega rwendo rwavo kuUnited Nations. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende yaisa varairidzi parumananzombe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.